China, she na show
them. Soldier 16,
Dana yana tete, ana go go.
Soldier 16, nana sekuru wama ko please. Soldier 16,
nyeri panu iyo.
Garaya, anam china dari ne machinda idari. Chichapisa mzachitore sekare Rigandi taure Seja ziri Dizi tangire kumashure Ava diba mnini uyu ndomu ningna wababa Ava diba iguru uyu ndomu katu wababa Pano warku ita zino gara shaka daro Mashura ne maninji masuwano Warku siwanza masuwano Anditipai mepone kutatisingano Ndatindi kuchinga mitze ime chikuru Diku sumelu
yeah,
Pano tinje rano teverana Pano tipindu nje oteverana Akaseke kutanga kusanganiza na maziso Unovaona machichonyerana Pano tinje rano teverana Pano tipindu pana pateverana Akaseke kutanga kusanganiza na maziso Unovaona machichonyerana Chikuru Mune mosha nekuti maiti chiramu Uyumura mune muramu